Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 8/2017 makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti kunyange hazvo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rino varairidzi havana chidikwa dikwa chekudzokera kubasa sezvo hurumende yakanyarara pamari dzavo dzemabhonasi
Hurumende haina kunge yaona kuti varairidzi vanoenda kunovhura chikoro vane chidokwa dokwa here kuti vanodzidzisa yatingati motivation nokuti mabhonasi haana kuuya hapana kakutaura kuti achauya rini kana kuti kune increment here gore zvinova zvisingaenderana nekushanda
vagari veguta reHarare vanoti kanzuro yeguta iri iri kutenga dzimotokari dzinodhura asi ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta Mubatanidzwa wezvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weDiaspora Vote Coalition wokurudzira kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kudzokera kumusha vanonyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2018. Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarairidzi PTUZ rinoti kunyange hazvo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rino varairidzi havana chidikwa dikwa chekudzokera kubasa mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti hurumende haina zvayakataura pamusoro pemari dzavo dzemabhonasi egore rapera uyewo kuti gore rino zvinhu zvichange zvakashanduka here pamatambiriro avanga vachiita mari idzo dzanga dzichinonoka kuuya mwedzi yose yegore rapera vashandi vehurumende Vakaramba urongwa wehurumende wekuti vapiwe mastendi ekuvakira dzimba panzvimbo yekuti ivape mari dzemabhonasi sezvo isina mari. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Joe.
Hurumende haina kunge yaona kuti varairidzi vanoenda kunovhura chikoro vane chidokwa dokwa here kuti vanodzidzisa yatingati motivation nokuti mabhonasi haana kuuya hapana kakutaura kuti achauya rini. Kana kuti kune increment here gore zvinova zvisingaenderana nekushanda nokuti mushandi asati anotanga gore nyuwa anofanira kunge ava kuziva kuti zvii zvaanotarisira kuti angawanawo pagore richitanga
saka tingaona here nhengo dzenyu dzichikanda mapadza pasi pari kutanga kotoro nemusi wechipira
handingati hangu dzingakanda mapadza pasi asi pane zvavo zvinyoro zvavari kunyora vachida kuti tiise kuhurumende tomboratidza kuti we are negotiating good faith asi pakati petemire risati rapera vangangowanika vachikanda mapadza pasi nokuti pane zvatiri kunyora tinofanira kutimboita vana national executive tinodzeya zvatiri kunyora tichirisivha kubva varairidzi zvakanangana nenyucurriculum zvakanangana namabhonasi zvakatinangana namamwe maconditions of service nokuti vazivewo kuti tii dzingauya nokuti takatonangana namaelections 2018 kana pasikashaikwa zvinouya maelections asati aita kana atozouya maelection vanhu vananga vateta rurakademo zvokuti hapana munhu anoda kuzombopa varairidzi chouviri saka kotoro risati rapera rino pangangowanikwa varairidzi vachidini vachiramwa basi asi vachatanga nokuisa zvinyunyuto zvavo kuhurumende
panyaya yemabhonasi papa mborongwa kunzi mopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba makamira papi nedanho iroro
ndofunga kurota kwavatina mako nokuchokutanga ndechekuti bhonasi kana usina kupa vanhu dzimba inofanira kunge iri product yenegotiation avo vakangoita vari vega ende vachasva kuti vanhu vese vanoda dzimba inofanira kunge iri voluntary kuti vanoda dzimba ndevapi vanoda mari ndevapi nekuti zvedzimba izvi tinoziva kuti pane hurongwa hwakawanda hwedzimba zvinotei involva izvino varaidzi vasekuti vabati ari mabiki dollars pamwedzi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reptuz vatakawafira Joe vari parunare kumasvingo nestudio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti kanzuru yavo yeguta reHarare iri kutenga dzimotokari dzinodhura, asi ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta iri akaita sekuwanisa vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro. Sachigaro webhodh resangano iri vaAlbert Mazula vanoti izvi zvinoita kuti vagari varambe nyaya inogara iri pamiromo yevakuru vekanzuru yekuti haina mari. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMazula pamusoro penyaya iyi.
Isusu tiri vanhu tiri mumarokesheni tinenge tichiona vanoti havana mari. Munhu asina mari hautenge motikari inodhura in terms of kuitenga kwacho. Hautenge motikari inodhura in terms of maintenance. Hautenge motikari inodhura in terms of fuel consumption. Saka kana tichiona vachiti havana mari asi vachitenga mikwimba yemotikari inodaidza ma-thousand nema-thousand tireketava kuti saka nyaya yekuti kanzuru haina mari hachisi chokwadi. Mukatarisa kune nyika dzinofanana netanzania, president wacho akataura akati aiwa chitengesai motikari dzinodhura, mutenge simple cars so that we do what is within our place. Ndiko nyaya yatiri kuchema iyoyo, ndokuti tikagara pasi tikataurana navo tinobva tataura izvozvo. It would be better kuti kana kuri kuti vane motikari dzinodhura ngavatengese, vatenge simpler and less expensive to maintain cars.
Asi oka imi vagari hamusi kuchengetedzawo guta nokuti ndii munorasa marara pese pese?
Vagari vari willing to cooperate, but nyaya inonetsa ndeyekuti handiti munoona kuti toti kwapeka muri kuisa marara mabhini, handitika mabhini anozara, mabhini otanga kunhuwa. Saka chinozopedzisira chakuitika ndechekuti vagari vanozopedzisira vakuenda kunokutura mabhina aya pasingaite manji. Vachipuka kuti hakuda tikadaro ndoo zvinoita, nokuti haungachengeti marara, nokuti either munonokutura kwamunokutura kana kuti munokuturira fayadhi mubva makonzeresa urwere. Saka ndiyo nyaya iripo.
Iye zvino mvura iri kunaya, tiri kunzwa kuti munzvimbo dzakawanda iri kuzara. Dambudziko iri rakakurawo sei? Tichiona kuti madrainage system kana kuti pombi dzinorasa mvura iyo inenge yanaya zhinji dzacho dzavharwawo nemarara ari kurasirwa pese pese.
Isokwadi, nekuti mukatarisa madrainage system iye zvino akamera huswa, azara huswa, mamwe akazara majecha. Sidzi yavo yekukirina iri very low. Pane dzimwe dzimba dziri kuvakirwa panenge pane mvura yakawanda, wozonzwa kuti dzimba dzakazara mvura, vanhu vakatanga kukupa chichi. Kozoebini mumigwagwa umu maportholes iye zvino zviri wese, nekuti panenge pane mabhigi portholes apa mvura inenge yakazara. Vanenge vachifamba nedzimotikari, motikari dzavo dziri kufa, vozopedzisira vakubhadhara mari dzakawanda dzemaintenance yemotikari, nokuti unenge wasika zvipotholes usingaiti usingarioni nekuti mvura inenge yazara miriri.
Vanga vari sachigaro webhodh reHarare Residence Trust vaAlbert Mazula vari parunhare muHarare nestudio 7. Mubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weDiaspora Vote Coalition uri kukurudzira kuti vari kunze vanokwanisa kudzokera kumusha vaende kunonyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2018. Sachigaro werimwe remasangano ari mubatanidzwa uyu reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vanoti sangano ravo ndiro rakapiwa basa rekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviende kumusha kunonyoresa kuti zvigozovhota kana sarudzo dzasvika. Zimbabwe inonzi ine zvizvarwa zvinodarika mamiriyoni matatu zvinofungidzirwa kuti zviri kunze kwenyika. Zeki yakatozivisawo kare kuti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo vanofanirwa kudzokera kumusha kunovhota, sezvo isiri kuzokwanisa kuti vanhu vavhote vari munyika dzavari. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChikowero.
Isusu veGlobal Zimbabwe Forum tiri kucheya mobilization. Mobilization ndiye kukurudzira vanhu, kuunganidza vanhu kuti vataure nezvirimwe chete, kana kungave madhemo, kungave mamachi kumaembasi, kumaloko government offices. Saka izvozvo ndozvatichange tichiita kuti tikurudzire vanhu kuti vave vakazvigadzirira, one, kuenda kunoregister kumusha fuku biometric system two kuzonovota kumusha kana tichinge tarambidzwa zvamutozi kuti tivote tiri kunoku asi tarifiro yedu ndeyekuti tinoda kuti tirwisane nehurumende yekuZimbabwe kuti tikwanise kuti vanhu vari mudiaspora vavote vari kudiaspora kwavari iko.
Imi muri kukurudzira zvose izvi kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, asi takanzwa Zeki ichibuda pachena kuti musarudzo dza 2018 vana veZimbabwe vari kunze kwenyika havasi kuzokwanisa kuvhota kana vasina kuenda kumusha kunovhota. Munoona here nhengo dzenyu dzose dzichizokwanisa kuenda kumusha kunovhota?
Izvozvo tiri kuzviziva. Communication yeZeki tinayo, asi isusu zvatiri kuita hatisi kuita zvinhu zviri kunze kwebumbiro remutemo. Tiri kuita zvinhu zviri muconstitution yeZimbabwe. Kana Zeki ikatipa reason yekuti hazviitiki sekutaura kwavakaita nemhaka yekuti havana mari yekuti zviro zviitike, isusu seZimbabwe Diaspora Vote Coalition tichatsvaka mari yacho yavari kutaura kuti havana iyoyo, tichatsvaka mari yacho yekuti masystems anga ari muplace. Nekuti semuno muSouth Africa hapana chinonetsa, nekuti muSouth Africa munogara muchiitwa maelections. Tinongoda a few polling stations dzatinotaurirana nehurumende yeSouth Africa yotipa kuti right masystems aiswa in place, munoenda munovhotera apa. Ndozvatiri kungoda chete, asi kana varambisisa ndopatinozeve zvino taakutsvaga manje maresources ekuti tobatsira sei vana veZimbabwe vane chido chekuinda kunoregista nevane chido chekuinda kunovhota.
Avanga vari sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington, D.C. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ndini wenyu Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Bernard Bebe, vanovaiwo munyori mukuru musangano reZimbabwe United Nations Association. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Bernard.
Okay, thank you.
Mukoma Bernard, tiri kunzwa kuti makahwina mubayiro wakakosha zvikuru unopiwa vechidiki neUnited Nations. Mungatudza kuti mubayiro weiwe?
Mubayiro wandakahwina unonzi iwo World Federation of the United Nations Young Leader of the Year, working on sustainable development goals. Notarisa nezvenyararo nekuenzanisa kwevanhu.
Saka makanzwa sei pamakanzwa kuti ndimi mabudirira?
Chinhu chinofadza zvikuru kuwana mubayiro wakaita seizvozvi, zvikuru sei kana tiri vechidiki mukati menyika yatainga tichigara yatogaramo, inova yanga isiri kuva inotarisa or inopa vechidiki mukana wekuva vanobudikira kuti vave vanoonekerawo musosaiti yatinogara. But izvi zvinoratidza kuti nyika yatakurarama vechidiki vava kuva kupiwa mukana zvinge vachitungamirira uyezve kunge vachimirawo kuti vave vanoonekwa musosaiti vachicontributawo meaningful.
Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti munge muchipiwa mubayiro nemabasa amunoita neZimbabwe United Nations Association?
Pane project yataita iri under peace department. Project yedu yainzi iyo religious tolerance, do not hate what you don't know. Yanga iri project yaifokasa nekubatanidza masangano zvikuru sei masangano maviri emakristu neechimuslim, tiyapa mukana wekuungana vachinyatsokudzanana nekuzivana kuti chii chinova chinoitika mukati nerimwe sangano, kuita kuti pave nekudyidzana kwakanaka, pasave nekusungirana kana kupandukirana.
Musangano iyi maiitira kupi, muZimbabwe here kana kuti?
Misangano iyi taiitira muZimbabwe, taiitira taitora makristu tichienda nawo kumanzvimbo inopindira mamoziremu inodeedzwa kunzi mamosi, itorowo zvemamoziremu tichienda nawo kumanzvimbo dzinopindirawo makristu dzakasiyana siyana kuti vanyatsokwanisa kuva vanonzwisisa zvinenge zvichiitikawo mukati mumamwe masangano. Uyezve taishandawo nevechidiki kuru sei nemadzimai mukati maprogiramu yaya kuti vari ku high school nevari kuma university.
Sangano renyu iri rine vanhu vakawanda zvakadii?
Sangano redu reZimbabwe United Nations rine ma members akawanda zvikuru mukati menyika yeZimbabwe. Vanodarika 7,500 asi mamembers edu mazhinji anenganwa vari vana vechidiki vachiri kuti kurei vari kumayunivhesiti vari kumahigh school nevamwewo vanonge vari musociety zo majority vemamembers edu.
Munodyidzana sei nesangano reUnited Nations?
Isusu seUnited Nations Association tiripo pakuva tinovandudza uyezve pakubatsira service delivery United Nations Zimbabwe. Tiripo tinosevha sebridge pakati pevana veZimbabwe neUnited Nations. Tinoziva kuti vana veZimbabwe vanenge vaine zvimwe zvichemo zvavanenge vainazvo kana kune zvinzikoka vanenge vachida kuitwawo neUnited Nations apo vainenge vachigadzira mitemo uyezve tinenge tichitorawo mitemo inenge yagadzirwa kubva kuUnited Nations tiisa kuvanhu vakaita semasustainable development goals tichizivisa vanhu kuti kune zvimwe maprograms akaita seayo uyezve kuti vanhu vanokwanisa kuparticipata sei maprograms akaita seiyayo.
Saka makatopiwa here mubayiro kana kuti munoenda rini kuti munge muchinoutambidzwa?
Mubayiro uyu handisandapiwa, ndichange ndichienda muna February ndopanenge paine gungano rekuitwa kuNew York ndokwandichange ndichazopiwa mubayiro wacho.
Aiwa makorokoto, mukoma Bernard, tichikutendaiwo zvakare nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai nekutibvira nekutibata kwamaita.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Bernard Bebe vanoshanda nesangano reZimbabwe United Nations Association. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anogoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Mamwe matunhu emunyika anonzi abatwa nedambudziko remakonye anodya zvirimwa kana kuti armyworm, izvo zvinonzi zvingangoderedza gohwo remwaka uno sezvo varimi vakawanda vasina mari yekutenga mishonga inodiwa mukurwisana nemakonye aya. Matunhu anonzi akabatwa nedambudziko iri anosanganisira Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central neMasvingo. Hurumende yakazivisa kuti yakagadzirira kurwisana nedambudziko iri. Mukuzeya nezvedambudziko iri, tabata vaValentine Ziswa vanove vanoona nezvekurima muMDCT, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona hurumende yakagadzirira here.
Handiri nekuti vakagadzirira, ini ndinofunga kuti vari kungoti payawanikwa armyworm vanhu vomhaivozvitengera mishonga vega. Hasandambonzwa pakawanikwa armyworm yakawanda pakainda hurumende kunobatsira. Hachatambonzwa vaitaura kuti kana musinyamasangani armyworm munoenda pakati, vanhu vazhinji vari kungoenda kunozvibatsira pachavo vega, kungonotenga mishonga vospreya vega. Handifi kuti involvement yegovernment iri substantive at all.
Matunhu api ane dambudziko rearmyworm munyika vaziswa?
Kunyanya kuwestern side of the country ndokwatanzwa kuti yakanyanya neino side yekumasvingo.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa nevarimi kurwisana nedambudziko remakonye iwaya kunze kwekungotenga mishonga yekufirita, nokuti dzimwe nguva murimi anenge asina mari?
Imwe nzira ndeyekuti varimi vanogona kuita yekutsvaira, kana vakatsvaka masanzu ekukwatsvaira voenda vonoayanika anobva angofa. Inzira yakanaka iyoyo, anogona kuzodyiwa futi kana kusanganisa nechikafu chemombe kana chehuku. Imwe nzira yekuauraya bati kana akanya kuwanza zvakanyanya, anoda kuti atakwa even achiri mazai nemishonga asati atsikirimwa zviya, asati ava makonyi chaiwo chaiwo.
Ko mitengo yemishonga yacho yakamirawo sei?
Handisati ndaziva zvangu kuti mishonga yemakonyi yakamira sei uye zvekuti inowanika zvakanyanya here, but handisi kuti mishonga yacho inoshayika nekuti kune makambani amwe akagara akastoka makemikali zvakadaro. Mitengo iyi haina kunyanya kukwira maningi sekuziva kwandiri kuita kana kutsetsa maus dollars. Problem yakuitika ndekutiwo kana munhu achida kuswipa kutora mari neswiping zviya, vari kupidza mitengo. Kana ukada kubhadhara mabhondi vari kupidza mitengo, ukada kubhadhara cash iri US dollar pamwe vane pamadiscount. Saka again takuita problem yemari pachayo.
Avanga vari vanoona nezvekurima mubato reMDCT vaValentine Ziswa vari parunare kumarondera neStudio 7. Muchikamu chedu chechitendero chioneso jani weStudio 7 aita hurukuro na Pastor Albert Manjoro ve Mount Zion Ministry iri mumusha weGlenora muHarare.
Kuti muna hapa kwa chapter number 2 na verse number 1 ino tiyo muna anafana honga ini vision aini chuunwa venyu wake saka muna kaisa resolution muna isi yake chinorewa kuti shirimu baipe chiriko chiko moro kure kuje
resolution. Chekutanga, anafanonge arimunu, akarongeka, uye, anechuona chake, saka hakuna chaka ipa kuwa ni uongwa, kana kinema goz, kawukutari siro, mgorero kupingare mamba. Saka izozo, saka kosa skuru, muupenyu, upenyu unaifanyi plani, nekuronga, nekusigadilisi.
Kwa wanu wanoti inini, anditende kutipane chunchino the resolution, mnoti chikuwa wari mfundisi.
Vanhu vanoti hatitende chinonzi resolution aiwa ndiwo asi shoko ramwari rinoti ani nani anechiona ngaachinyore kuti anoverenga agomhanya nacho saka zvakakosha kuita chiona chakanyorwa pasi pane kushaya chiona tisina kunyorwa pasi
munhu wamwari mwari anoda here kuti isu semakristu tiwe nechiono muupenyu.
Yes. Mwari wedu anoda kuti tiwe nechiono. Nekuti iye ndiye mupi wechiono chedu. Saka zvese zvatinonyora tichitarisira. Tinokumbira kuna Mwari kuti Mwari atibatsire, kuti Mwari atitungamirire. Nekuti ndiye anotizarura meso kuti tiwe nechiono chere mangwana. Mangwana edu anofanira kunge ari nechiono. Akarongeka, akagadzika. Mwari wedu ndi Mwari akarongeka. Saka anoda kuti isusu sevanhu vake vateeri wake vanotenda maari tione chiono chakarongeka ndozvinoda Mwari
ndonamatira sei chiono changu
orit tinonamata chiono sezvizvi number 1 tachinyora pasi tinotanga kuchikumbirira nekuchireverera pamberi pamwari nekuti shoko ramwari rinotaura mubhuku yavafilipi chapter number 2 chapter number 4 verse number 6 yoti iyo musave nehanya pazvinhu zvakawanda asi pazvose mukumbirire nekuonga kuti muzivise mukumbiro yenyu pamberi pamwari saka tinofanira kuzivisa mwari zvatinoda shoko ramwari rinotaura zvakare muna John roti imi hamuna nekuda kwokuti hamuna kukumbira saka tinofanira kuzivisa pamberi pamwari tozvireverera tozivisa mwari kuti mwari vagozviziva asi pazvose tinofanira kuivhenganisa nekutenda nekuti shoko ramwari rinodaro muna vahibheru chapter number 11 pavhesi 6 yoti kana pasina kutenda zvakaoma kufadza mwari saka tinofadza mwari chete kana tiine kutenda saka minamato yedu ngaizare nekutenda kana tichikumbirawo tinokumbira muzita rajesu kuti zvigotiitira zvakanaka
Rock kana vanhu vachida kutsvaga ivano kuona ikupi munhu washe?
Ya, kana vanhu vachida kunditsvaka, chekutanga vanondiwana phone number dzangu +263 772 81 81 83. Ndinowanika kuGlenora, pane gomo riri kuGlenora C, Prayer Mountain. Ndobva tinowanika pamusoro pacho.
Ah, tinotenda chioneso nehurukuro yawaita naPastor Albert Manjoro veMount Zion Ministry iri mumusha weGlenora muHarare. Iye zvino tokupai kambo Ebenezer kakaimbwa naPastor Chivaviro neshamwari dzavo. Suo kuno kustudio 7 tinoti Ebenezer nekuti tasvitswa pano mugore ra 2017. Kamboka Reverend TT Chivaviro neshamwari dzavo kachiuya kwamuri kachibva kuno kustudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musero yenhau zvakare. Sangano revarairidzi repTUZ rinoti kunyanga hazvo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rino. Varairidzi havana chidikwa-dikwa chekudzokera kubasa nenyaya yekusapiwa mari dzemabhonasi. Vagari vemuHarare vanotikanzuro yeguta ravo iri kutenga dzimotokari dzinodhura asi ichitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta. Mubatanidzwa wezvisvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weDiaspora Vote Coalition wokurudzira kuti vari kunze vaende kumusha kunonyoresa kuti vavhote. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Starekile Mhlanga. Thank you.